Ndinokungathi idando rinofira nekuti position yekana statement iyoyo inochibvumidza vanhu kuti vaende kune vanobatsira vanotsvaga rubatsiro kunyanya masangano akazvimbiririra anochiitirwa nyore nekuenda kunokumbira kune vaya vanopa rubatsiro kuti kwedu kumusha kwaita nzara tibatsireiwo.
Asi munofunga kuti rauya panguva yakanaka here kana kuti ringadai rakaitwa kutanga kwegore kana kuti kupera kwegore rapera?
Ndinorayira kuti sevanhu vakagara vanga vachiona kuti gore rineri richange riine drought, zvinhu zvakazikanwa paine nguva, uye isusu tichiziva kuti matura edu anga asina kumira zvakanaka. Ndinofunga kuti zvingadai zvakanyanya kunaka kuti panguva iyoyo tingadai takatanga kuratidza kuti tingade rubatsira, nekuti idambudziko riripo nderekuti harisi dambudziko renyika imwe chete, idambudziko reregion yese. Saka zvazvinoreva ndezvekuti munenge maakukombita kuenda kumadhona mamwe chete mamwe chete. Isu tichizivawo zvakare kuti pasi rese makraisis ariko akawandisa anodaina naSiria nevamwe vakadaro. Saka zvazvinoreva ndezvekuti muri kumhanyidzana kumadhona akawandirwa. Saka zvaingada kuti dai takatikasikei, ndinodaira kudaro.
Ende kupi kwatingatarisira kuti kungabva rubatsiro?
Isusu kunyanyanyanya tinotarisira kumaun agencies akadai naWorld Food Programme, asi iwo anenge achienda kumabig donawo, ende mabig dona eWorld Food Programme akanyanya mawestern countries achisanganisa nedzimwe nyika dzakadai nanaJapan.
Uwandu hwechikafu chingadiwa pari zvino hungawe hwakamira pamatani api, Reverend Matonga?
Isu tinoziva kuti tazhinji kuti tinyatsonzi takwana tinoda 1.8 million to 2 million metric tons. Saka zvinoreva kuti pane ngazi deficit yakakura. Iye zvezvi vari kuti ivo vanhu vakuzikanwa kunzi vane nzara vangasvike kuma 3 million avari kuti about a quarter of the country. Most likely inogona kupfuura ipapo nepamusana pekuti vamwe wacho handifunge kuti vanokwanisa kuwana mari dzekutenga kunyange dai chikafu chirimo mumasoro.